Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingaitona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chivabvu 9/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa azivisa nhasi kuti akasunga Neville Mutsvangwa, mwanakomana wegurukota rezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa. World Bank inoti Zimbabwe ichiri pakati penyika dzepasi rino dzine mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa azivisa nhasi kuti akasunga Neville Mutsvangwa, mwanakomana wegurukota rezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa, nevaimbova gurukota rezvevarwi verisununguko varivo mutauriri webato reZANU PF vaChris Mutsvangwa. Mumashoko kuvatori venhau, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati Neville akasungwa pamwe chete naElias Majachani naSimbarashe Tichingana vachinzi vakatyora mutemo unorambidza vanhu kutengesa mari pamukoto weBank Use Promotion and Suppression of Money Laundering Act Chapter 2424. Vatatu ava vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Mukuzeya nyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza.
Inandiyanyise kuona zvakawanda munyaya iyi nekuda kwekuti kumashure uko tinoziva kuti vanhu vanenge vaine ukama nemadziri muutungamiri weZANU PF vanogona kungosungwa asi nekufamba kwenguva voregerwa havo. Chandofunga kuti chinogona kunge chakonzeresa kusungwa kwemwana uyu kunogona kunge kuri kusawirirana kuri kuita vabereki vake nevatungamiri vari pamusoro peZANU PF. Ndokunogona kunge kuri kubva nyaya yacho maonero angu.
Asika mapurisa nevezake vari kuti ivo havatarisi kuti wabuda mbamani vanongosunga chete vanhu.
Hongu ndozvavanotaura nguva nenguva. Asi shoko rikazobvazve kumusoro ikoko kuti ai wachimusiyai kupanika kudzwanana kaitika nevabereki vacho vanomuregera futi. Tikatarisa kumashure uko takambofunga kuti vanhu vakanga vari kubatwa nenyaya dzouori vakaita sana vawajejena mapurisa nemapazi anoona nezvekurwisana neuori vazosimbisa nyaya iyi, asi tinoona kuti iye zvino vangoregedzwa zvakare. Hatishamisiki zvakanyanya kana pamberi apa iye Nigel akazongonzi hai wachimusiyai panga pasina nyaya. Vana Henrietta Rushwaya ndomimwe mienzaniso wofuti. Saka ndo maitiko azvinoita muZimbabwe kunyanyanya kana zvine matongerwo enyika mukati.
Asi iyo nyaya yekusunga vanhu vanonzi vari kutengesa mari pamukoto yemazigi kana madhora ekuAmerica, munoona ichishanda here kusimbisa iyo mari yemazigi?
Chinoshanda vaZulu ndechekuti panofanira kunge paine hurumende inotenderanwa nevanhu, hurumende ine chivimbo chevanhu. Chechipiri ndechekuti iyo mari yacho yabva kuhurumende inotenderanwa nevanhu uye inovimbwa nevanhu inofanira kunge ichivimbwawo maererano neurongwa hunenge huripo. Kana panzi panenge paine inenge ichishandisa goridhe pange paine kujeka kwekuti zvinofamba sei. Saka nyango akashandisa mapurisa, nyango akashandisa kunyango masoja nepfuti hazvina zvazvinonyanyobatsira.
Nyanzvi munyanzvi zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswani University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vachitaura vari parunare kuPretoria. World Bank inoti Zimbabwe irikuramba ichitungamira panyika dzepasi rino pakukwira zvakanyanya kwemitengo yechikafu kana kuti food inflation. Gwaro raburitswa neWorld Bank rinoti mitengo yechikafu munyika yakakwira nezvikamu 46 kubva muzana svondo rapera ichibva pazvikamu 39 kubva muzana kana kuti 37% yakaziviswa masvondo maviri apfuura. Argentina ndiyo iri kutevera Zimbabwe iine zvikamu 20 kubva muzana kana kuti 20%. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabuka Ncube kwestudio 7 vabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevrayer University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Kuchinja kuri kuita mari dzisina chirimbo navanhu vomuZimbabwe navamabhizimusi, nokuti handiko kutanga kuisa mari tsva muZimbabwe ndonga rwechi6 kuchiiswa mari tsva kuZimbabwe. Saka chirimbo chava mabhizimusi, chirimbo chevatengi yatikati consumer confidence yai hachimo munyika yeZimbabwe. Tikana tikanatsokuzozviongorora tinoona kuti zigiri nyangwe zvavo gavhera nehurumende vaiti imari inoradza rusununguko rwedu, tizozvitarisa tinoona kuti aiwa handizvo, nokuti hurumende hapana hurumende yenyika inotara mutengo wegoridhe wakabatanidzwa nemari iyoyo. Goridhe rikadonha kwarinodonhawo kwese zvarakatomboita pavhiki yapfuura, mari yeZimbabwe yadonha. Saka ndokuzokwira kunoitavo zvinhu ikoko.
Panewo here zvimwe zviri kukonzera kukwira kwemitengo yechikafu zvisinei nekushanda kwemari yemuZimbabwe?
Chihongu, Zimbabwe neSouthern Africa yose gore rino kune zhara kwakapisa, zvinoita kuti chikafu chairimwa navanhu vachizotengeserana kana kuti vasazotenga chava chishoma. Kushaikwa kunoita zvitengeswa ndiko kudhura kwazvinenge zvichizoitavo, ndiyo iya inonzi pachirungu supply and demand.
Zvino poitwa sei kuti pagadzirisa dambudziko iri?
Kugadzirisa dambudziko iri ndokuya kwatinoti isu kwotoda kuitwa muonera pamwe chuma chomuzvikuru, kuti hurumende ngaishande navanhu, ngaishande nevamabhizimusi, kugara navo pasi kuona kuti zvii zvingaitwa. Asi chata igara richingotaura makore ese ndechekuti hurumende ngaive nourongwa hwokuumba chivimbo navanhu vomuZimbabwe nevama bhizinesi. Yatinoti consumer confidence handiivoni kuti zvirongwa zvehurumende zvokuumba chivimbo nemari yomuZimbabwe noupfumi hwemuZimbabwe nezvirongwa zvavo kuti iri papi. Nokutitarisa kwatiri kubva uko, tiri kuona isu kuti vanhu vakarudza mari dzavo kumabhengi, mari tsva dziri kuiswa idzi, vanhu nemabhizinesi havasina chivimbo naizvozvo izvi. Ndezvipi zvingaitwa nehurumende kuti iratidze vanhu vomuZimbabwe kuti rwendo runo tazogadzira mari yatichadada nayo, ichatengawo peturo, ichashandisawo mhiri kwamakungwa nokumwe kwese.
Muzvinafundo Elliot Masocha inyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevrayer University muno muAmerica vanga vachitaura vari parunare kuOhio naTabuka Ncube weStudio 7. Mutungamiri wesangano Restand Foundation muzvare Chalin cheKenya vanoti vari kubatana nemuzinda weAmerica muZimbabwe kupa zvidzidzo kune vanasikana vanoda kuenderera mberi nedzidzo vachienda kumayunivhesiti munyika kana kunze. Chirongwa ichi chiri kuitirwa kuGweru. Muzvare cheKenya vanoti vachange vachibatanawo nesangano reEdu USA pazvirongwa izvi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 namuzvare cheKenya.
Chirongwa chatinacho isusu chinonzi Leadership, Career and Postgraduate Studies Preparedness Workshop. Chirongwa ichi chiri kutageta vasikana vanosvika kumakore e 30 years avo vapadhuze nekupedza fundo dzavo dzepamusoro kana kuti undergraduate degree or avo vakabva kunopedza fundo dzavo dzepamusoro vamirira kuita postgraduate degree mamasters nema PhD. Ava tinovabatsira kuti vakwanise kugadzirira kuwana maopportunities kwete emuno mchete asma opportunities ekunze kuti vakwanise kuenderana nefundo dzavo dzepamusoro soro mamasters o PhD. Ma opportunities aya anowanzowanikwa nevakomana ndo vanowanzochenjera kuwana maopportunities asi susu tiri kuunza program iyi kuvasikana.
Sei makaona zvakakodzera kuti muwanikwe muchishanda nevanasikana pasi pechirongwa ichi?
Tukunyanya-nyanya kutageta vasikana muchirongwa ichi nokuti kazhinji vakomana ndivo vanowanzowana maopportunity ekuwana mascholarship ekuzonodzidza kunze kana vapedza fundo dzavo dzepamusoro. Ndivo vanowanzowana mascholarship ekunoita mamasters nema PhD ende vasikana vakawanda havasikwanisa kusvika ikoko nokuti havana access to those opportunities. Saka isusu tete takamirira vasikana tichivadzidzisa kuti vanokwanisa kukwalifya sei kuti vaonewo mascholarship iwawo ekunodzidza kunze kwenyika. Tinenge tichivadzidzisa kuti vanokwanisa kushanda sei kuti vave neutungamiriri mumacommunity avo vakwanisewo kusolva maproblems. Izvo zvinoita kuti zvene vanhu vari kunze vakwanise kuvapinza muzvirongwa zvemascholarship. Ndosaka tiri kunyanya-nyanya kutageta vana vasikana. Chekugweru chiri kuitwa musi wa17 May. Vanoda kuparticipata vanongofona panhamba dzeru nhare dzedu kana kutitumira WhatsApp pa 0772576156.
Mutungamiri wesangano Restend Foundation Muzvare Chalin cheKenya vachitaura vari parunare muHarare naMavulas Mhlanganya uye weStudio 7. Meya weBulawayo David Coulthard vanoti guta ravo rakasarudzwa pakati pemamwe maguta emuAfrica kuti ribatsirwe nemari kubva kuhomwe yeAfrican Mayors Leadership Institute inotsigirwa neimwe shoroma yemuAmerica uye vaive meya wemuNew York vaMike Bloomberg. Mari iyi iri muchirongwa chekusimudzira vechidiki munyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund. Vachinyora padandemutande ravo reX vaCoulthard vati vachashandisa mari iyi kuita zvirongwa zvekukurudzira vana vezvikoro kuti vaite zvidzidzo zvekuchengetedza zvekuchenesa guta reBulawayo nekunonga mapepa akaita semaplastics. Mamwe maguta asarudzwa muAfrica anosanganisira Accra, Ghana, Freetown, Sierra Leone, Lusaka, Zambia, Nantsana neMasaka kuUganda, Kulimani kuMozambique uye Zanzibar kuTanzania. Kunyangwe makambani ari kugadzira machira kuEswatini ari kuita mari yakawanda, vashandi vanoti vari kutambura zvakanyanya nekuda kwehuori. Madzimai anoshanda mumakambani emachira aya akaita saNelisiwe Dlamini anoti mavari kushandira hamuna kukodzera. Anotiwo vari kushandiswa kwenguva yakareba asi vasingabhadharwe. Vashandi ava vanotiwo zvichemo zvavo hazvisi kugadziriswa nenyaya yehuori. Nokukaya Musi anotipa nyaya inotevera yandiri kukuverengerai.
Vashandi vepakambani inogadzira machira yeNew Life Garments kuMatsafa Eswatini vakaratidzira mushure mekudzingwa basa. Mumwe akaratidzira ndimuzvare Nelisiwe Dlamini.
Zvaneta nekubatwa nekuseri kweruoko. Tiri vanhu kwete michina. Tinofanira kubhadharwa zvakanaka uye tichiremekedzwa. tinoshanda kwenguva refu asi tisingabhadharwe uye matinoshandira mune njodzi. Kana tichienda kuchimbuzi tinotoenda nemabhageti emvura.
Pagore makambani emachira anounza mari inodarika mamiriyoni maviri ekuAmerica kuEswatini, ayo anotengeserwa kuSouth Africa, United States, United Kingdom nedzimwe nyika. Asi iko zvino zvave kubuda pachena kuti vashandi havasi kubatwa zvakanaka. Muzvare Pindile Dlamini vashandira kambani yeFashion International kwemakore gumi nemapfumbamwe. Vanoti vane vana vatatu asi havana kuroorwa. Vanoenderera mberi vachiti vanotambiriswa mari shoma uye vari kunonga svosve nemuromo.
Sikuluile logo imyaka njengoba ngisho nje
tamboedza kutaura zvichemo zvedu panyaya yemari. Hapana zvazvabatsira. Tine matambudziko akawanda atiri kusangana nawo. Hatikwanise kuendesa vana vedu kuzvikoro. Tinongoshandira kubhadhara mari kwatinoroja nekuuya kubasa.
Pave nemakore akawanda vashandi vachiratidzira asi pasina chiri kubuda. Muna 2019 vashandi mumakambani anogadzira machira aya vakapedza mwedzi wese vachiratidzira kuti vawedzerwe mari. Muna 2021 pakaitawo kumwe kuratidzira kwevashandi ava vachiti vaisada kusarurwa nekumbunyikidzwa pamabasa. Kuratidzira uku kuri kuratidza kuti vashandi vakazvipira kurwira kodzero dzavo. MuEswatini, zviuru nezviuru zvevashandi zviri kushanda kwenguva yakareba mumakambani asi zvichitambiriswa mutero wembwa. Vashandi vanorarama zvekushupikira uye vari muurombo hunotyisa. Izvi zvinonzi zvinokonzerwa nekushayikwa kwemitemo yekuchengetedza kodzero dzevashandi nekuda kwenyaya dzeuori. Asi vashandi ava havasi nherera. Kune mamwe masangano anomirira vashandi ave kumira semusambangwena kuvarwira. Munyori mukuru wesangano reAmalgamated Trade Union of Swaziland kana kuti Atuswa vawanda mukoza vanoti vari kumirira vashandi zviuru makumi maviri nemaviri mumakambani emachira aya chete.
We need a fair ground to exist.
Tinoda kushanda tichiremekedzwa sevashandi. Tinoda kuti mushandi wega wega aremekedzwe kodzero dzevanhu. Tiri kukurudzira kuti paitwe musangano pakati pevashandi, vashandirwi nebazi rezvevashandi. Ngatiumbe dare rekuti mushandi mushandirwe nehurumende vataurirane kuti kodzero dzevashandi dziremekedzwe.
VOA yakaedza kubata vekubazi rezvevashandi asi vakaramba kupindura mibvunzo yedu. Asi pane hapo komisheni yehurumende inobatsira kuedza kuyananisa vashandi nevashandirwi inonzi Conciliation Mediation Arbitration Commission iri pasi pebazi rezvevashandi. Komisheni iyi inoti yave kuedza kugadzirisa kunetsana kwevashandi nevashandirwi kuburikidza nemisangano yairi kuita. Nyaya iyi yatumirwa naNokukaya Musi weVOA ari kuEswatini, mukaiverengerwa neni Blessing Zulu, VOA Studio 7, Washington DC. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. South Africa inoti iri kuenderera mberi nekutsvaga vanhu vangadai vakapona kana kuti mitumbi yevakafa mushure mekunge mumwe mudhuri wawondomoka nemusi wemuvhuro. Mutumbi mumwe chete waburitswa nhasi zvawedzera uwandu hwevanhu vafa kusvika pavasere paine vamwe vashandi makumi mana nevana vasati vazikanwa kuti varipi. Pane maonero akasiyana-siyana zvitevera mashoko ekuti chimwe chikwata chebato Residents Coalition for Change chinotungamirirwa namuzvinafundo Woshman Ncube chine urongwa hwekutanga hurukuro dzekuumba hurumende yemubatanidzwa nebato riri kutonga reZANU-PF. Vamwe vari kuti izvi zvinogona kubatsira asi vamwe vachiti kutungana kwembudzi. mukuziya nezvenyaya iyi jongaka ndemiri weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reNationalists Alliance Party uye vaive nhengo yePoland vaDivine Mambi Hove pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza. Atanga nekubvunza pamavaza kuti urongwa uhu kana huri hwechokwadi hwakakosha zvakadii.
Chokutanga ndechekuti hurumende yeZimbabwe inotedzera mutemo kana yatingati yeconstitution. Saka havakwanise kusandura mazuva kana gore resarudzo nekuda kwenhaurirano. Nhaurirano haingoitwa nebato rimwe chete, Zimbabwe ine mapato akawanda. Ehe, hatisi kuramba kuti pangava nekukurukurirana kuri kuitika pakati peTPC neZANU-PF. Asi tikataura kuti hurukuro idzi dzine result yekuti kusaita maelections, tinenge takasika kuti kana sadza risati rabikwa kana kuti takasika kuyambuka tisati tasvika pazambuko. Vanoda kuti tikurukure sebato reZANU-PF vagara rine maoko akatambanudzwa kuti vanhu vauye havo tigare pasi tikurukurirane, hazvirambidzwi. Hazvina kuipa kuita hurumende yemubatanidzwa, asi pari zvino hapana chakabvumiranwa. ZANU-PF haisati yakomika kana pane anything chabvumiranwa ariko mutauriri weZANU-PF vamutsangwa vanouya kuzokuudzai. Hakuna chati chataurwa, kana tisina kutaurwa hachiko.
Bahove, munoti nemashoko iwaya ari kutaurwa nekuti hapana hutsi hungaitike pasina moto?
Zvekuti tanga nguva pane kukuru kudhana kuri kuitwa hanenge hazvirambi. Asi zvinenge zvakakosha kuti tinzwisise kuti zvabvane kuti, nekuti muri kutotanana kutaridza kuti kutsanangura kuti TPC ipi yacho zvichibva mukuti tinavabudziva kuti dzakawanda. Saka zvinowanzoitika ndezvekuti kana pava nekusawirirana nekupokana pokana nekubvarurana bvarurana zvinoitira mapato especially ari muopposition, vamwe vanhu zvinoda kunotsvaga dzvene kune bato riri kutonga kana kuti ruling party. Saka hazvinandishamisi kuti kune vamwe vana kuenda kuda kunotsvaga kunzwisana kana kunotsvaga moto. Chikonzero chisiri chekuda kunyanya kuadresa zviri kuitika munyika kana kuti madambudziko avari kusangana navo ivo as political party, asi inenge yangovashayisano yekuti vari kuda kutsvaga kuti vaone pekunzeko ivo vakarongeka kutsiura refaction nebato ravo reTPC. Saka hazvinandishamisi, asi sekuziva kwangu ini mumashandiro wakakaita nemusangano weZANU-PF kuti pangazosvika paposition yekuti vava kuita government of national union.
Dr. Mavaza, mazwa zvataurwa navahove?
Kutaurirana kunogona kuitika, kunogona kunge kune ari kugogodza sasa veZANU-PF kuti tizarure tigokurukura naye. Izvo vana kuitika nevakuru vari kumusoro, asi hazvireve kuti kwava nechirangano chavako chekumisa sarudzo mugore ra2028. Saka iko zvino pari kutaura vangu paparika hawo, nekuti kana chisati chataurwa hachisati chaviko.
Vahove, imi mamuri muPoland pamwe chete nebato reZANU-PF, nemazivire enyu nekushanda kwamakaita neZANU-PF, mungaona zviri zvinhu zvekuti zviri nyore here kuti ingangoti paakuumbwa hurumende yemubatanidzwa?
Semazivire andinoita nekushanda kwandakaita nebato reZANU-PF, handifunge kuti zvingasvika pachimhanho chakadaro, nekuti ZANU-PF inongofamba negwara rekuti iyo inoti ndisu takahwina sarudzo. Saka iyoyo kwavari imandeti yavanokoshesa kuti takanzi nevanhu vatipinda ndiyo. Saka vanozouya vachifunga kuti vanokwanisa kuti vawane chamuviri inchezo pawasheri neZANU-PF, sekuona kwangu kuregza mugaba risina huni, handifunge kuti ringasvika tidzade kusini. Chinhuzve chinondipa simba rekuti nditaure ndakadaro ndechekuziva kuti mukatarisa iyo ZANU-PF nevacho vari kunzi vari kuda kuita national government of national unity, political strength dzavo dzakasiyana.
Dr. Mavaza, tichitarisawo matambudziko ari munyika, haakodzere here kuti pange pachiumbwawo hurumende yemubatanidzwa?
Zimbabwe haina matambudziko atingati political problems. Pangava nematambudziko anenge ari mubato rimwe chete kana mairi epolitical problem ine political party, haizungunutse nyika yose.
Hove, vamwe vari kuchema kuti mubatanidzwa wakaita sewePoland mubatanidzwa usina chikuru chaunobatsira kuvana veZimbabwe. Munoti
chokwadi nekuti vanhu vanenge vane tarisiro rekuti kana vanhu vagara pasi kuti vaonesane, panofanira kubuda chinotaridza on the ground kuti aiwa kune vanhu vari kugara pasi vachitaura. Zvino dambudziko rinobva pakuti kana vanhu vagara pasi vachitaurirana zvinhu zvekuita, panofanirwa kuva neshanduko kune tanzi on the ground. Saka kana pakashaikwa shanduko yakaita saizvozvo, vanhu vanorudza hope nefaith nekuti vanenge vachiti muri kutambisa nguva muri kumusoro.
Aho vangaura Divine Mambi hove vebato rinopikisa Renationalist Alliance Party. Manzwa zvakare kuna Dr. Masimba Mavaza vari kuBritain vanorerekera kuZANU PF murukuru yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, toenda kuna Tanonoka Wande achitipa nezvetsvakurudzo yakaitwa nePew Research pavavhoti vemuAmerica vanobva kuAsia.
Sangano rinoongorora mamiriro nepfungwa dzevanhu rePew Research Center rinoti mumakwikwi esarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica pakati pava Joe Biden navaDonald Trump muchange mune vavhoti vemuAmerica vakabva kuAsia vawedzera uwandu nemamiriyoni maviri kubva pavaive makore mana apfuura. Mutori wenhau weVOA Scott Stearns anoti panyaya pamusoro pekuti vanogadzira mitemo vari kuwana sei mavhoti. Zvizvarwa zveAmerica zvakabva kuAsia zvinokwanisa kuvhota zvinonzi nePew Research Center ndizvo zviri kuwanda nekukasika muAmerica, asi hazvina mafungiro akafanana mune zvematongero enyika. Amai Christine Chen, mukuru wesangano risina divi rine kwarakarerekera reAsia Pacific Island American Vote, vanoti
typically Indians and Japanese Americans.
Zvizvarwa zveAmerica zvakabva kuIndia neJapan zvizhinji zvinotsigira bato remaDemocrats. Ukuwo zvizvarwa zveAmerica zvakabva kuVietnam zvichitsigira bato remaRepublican. Pari zvino zvizvarwa zveAmerica zvakabva kuChina zvave pakati nepakati zvisina divi razvakarerekera kana kuti independent. Izvi zvinoratidza kuti mapato emaDemocrats nemaRepublican haasi kutaura nevanhu ava zvakakwana mukutsvaka kwavo rutsigiro kubva kwavari, achivaudza pamusoro pezvinangwa zvavo.
Amai Michelle Steele, avo vakazvarirwa kuSouth Korea asi vakakurira kuJapan, ndivo vanomirira nzvimbo yeOrange County mudunhu reCalifornia inova nzvimbo ine vavhoti vakabva kuVietnam vakawanda kupfuura dzimwe nzvimbo dzose muAmerica, vanoti
just go out there each community and you reach out.
Unotoenda munzvimbo idzi uchiedza kutaura nevanhu nenzira dzakasiyana siyana. Ndine madhirezi mashanu anopfekwa nevanhu vekuVietnam andinopfeka pandinoenda munzvimbo yavanogara. Pandinoenda kunzvimbo yakawanda vanhu vanobva kuPhilippines ndinopfeka sari.
Amai Steele vanoti ivo nevatsigiri vavo vakashanyira dzimba dzinopfuura zviuruzana nemakumi mapfumbamwe kana kuti 190,000 pavaitsvaka rutsigiro makore maviri apfuura, vachiti
that's the way you reach out to Asian American communities. It's all same.
Ndiyo nzira yekushanda nayo munzvimbo dzinogara vanhu verudzi urwu. Unoziva chii? Mudunhu mangu tinotaura mitauro minomu yakasiyana siyana, asi yese inoreva chinhu chimwe chete.
Nzira yokutsvaka rutsigiro uchigugudza pamusuo ndiyo nzira inoshanda muvanhu vane midzi yavo kuAsia. Musarudzo dzemuna 2020 zvikamu makumi manomwe kubva muzana kana kuti 70% zvakavhota zvichishandisa mavhoti ekutumira uye zvakakurumidza kuvhota zuva rekuvhota risati rasvika. Amai Christine Chen vanoti
it's because
kana uine magwaro ekuvhota uchishandisa post office unokwanisa kugara pasi nemhuri yako neshamwari dzako mugokurukura pamusoro pevanhu vari kukwikwidza, ukuwo uchiwana rubetsero.
Amai Grace Meng vebato remaDemocrats uye vanomirira nzvimbo yeQueens muguta reNew York vanoti kukosheswa nevebato remaRepublicans kunoitwa vavhoti verudzi rwechiAsian kunovashusha zvikuru, vachiti
well, I think there's been an increased sense of urgency lately because
kunyange tichifunga kuti pane nekuwedzera kwemashandiro nekuti taona vebato reRepublican
vamwe vavo vari kukwidza vachiita izvozvo zvekushandisa mitauro yakawanda kutsvaga rutsigiro. Saka tanga tichiti kuvatungamiri vedu vebato reDemocratic Party nevari kukwikwidza, honaiwo hatingarambe takangomira.
Tinotenda nyaya iyo yatumirwa naScott Stearns weVOA mukaverengerwa naTanonoka Wande. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiyamina Chris Gande munhau dzeIsindebele.